Awo ndiwo anonzi manyepo blessings. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yekungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara masaira avo vanga vachiita ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership munesi muZimbabwe. Saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty muZimbabwe. Saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini. Vakatonditretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome. Vakanditaura kuti iwewe chisiya basa kana usingadi tichakudzinga. Naizvozvo vakanga vachitretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga board iroro. Saka nokudaro board iroro inini ndakabva ndaresign. Ndobva vati tisakana zvawaresigna takuda kuita audit. Ndikati ndaresigna ndakupai 3 months notice ndiripo. Kana muchida kuita audit yenyu itai ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana. 3 months dzakakwana havana kuita audit iyoyo. Vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita audit ndisisipo. Zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakaresigna musi wa21 March gore rakapera. Ndaresigna musi wa21 March ndiri asi ndavapa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of Amnesty. But 3 months dzose dzandanga ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvavakutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceiva ripoti yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud 1 yakabuda. Saka imini vakamaisa false report kupolisa. Saka taona ripoti iyoyo vapiwa ripoti iyo nemapurisa. Takabva tavasuwawo kana defamation of character and malicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetua Musiwa ari kudane yake case ye defamation. Inini saCousins Dlala ndine case yangu ye defamation. Sibongile Zindeva ane case yake ye defamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi ye constructive dismissal because vakandimanichidza kuti ndifuye ndine case navo inotori mucourt.